Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino yu Studio 7.
Tishitete nyura atirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusle. Le yu Studio 7, ewe chilela indaba ezimkoto nge Zimbabwe.
Sisagaza sise Washington DC.
Tinosaka na shakara maniroa nasi urumusuwe mugowera kukazi 19-2022. Makati elira ku Studio 7, nefenyire enya zirigiti ka Zimbabwe, zamuno piwa ne Studio 7, irimu Washington DC. Tenda kutuma kwanza kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Ine dini jonga kandemiri ndirimu Washington DC ndichiti ezu nesu mchirongwa chedu cha nasi. Nengo gumi nenatu zebato runopiki sare Citizens Coalition for Change. Zaka sungwa nezuro muharare zami kwa pamberi pedara magistrate nasi zichipomiru wa mosha yekuro wa mpurisa. Mutunga miri wenyika vae masu na Mnangagwa vadzoka kumusha nasi kubaku Brussels, Belgium uko vakapinda musangano we African Union, European Union Summit. Vamwe vaimboshandira kambani ya ichera goride kuchakari ye Falcon Gold ne muri dzavo vodzingwa mudzimba dzavaigara vasati vapiwa mari dzavo dzavakanga vasati vapiwa mukushanda kwavakaita. Vanhu vana vanofani COVID-19 munyika panguva iyo uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri muzvikoro huri kuramba uchikwira. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo gumi nenhatu dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC inotungamirwa nava Nelson Chamisa dzakasungwa nezuro muHarare dzamiswa pamberi pedare ramagistrate nhasi dzichipomerwa mhosva yekurova mupurisa. Gweta riri kumirira vasungwa ava vakudzai kadzere veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti varume gumi nevaviri pamwe nemudzimai mumwe chete ava vakarohwa zvakaipisisa vari mukamba yemapurisa uye mutongi wedare havana kupa mukana wekuti vasungwa ava vaonekwe navana chiremba. Nengo dzeCCC idzi dzakasungwa muHarare nezuro umo dzaitsvaga rutsigiro dzichishandisa dzimotokari pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vaende kumusangano wekutsvaga rutsigiro uchaitwa nemutungamiri webato ravo vachamisa kuZimbabwe Grounds muHighfield mangwana. Vakadzere vanoti vasungwa ava vanzi vadzoke kudare nemusi wa22 mwedzi uno unove musi wechipiri chinouya. Ngatinzwei huri kuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvaitika mudare nezvekuti isi patapinda mudare tareiza nyaya yekutyorwa kwekodzero dzavo. Vasungwa ava vanhu vakarohwa zvakaipisisa vakachengetedzwa panzvimbo dzine tsvina mumaseu mavanga vari mamusina kana mvura havana kumbobvira vakapuhwa chikafu. Pamasina kana any provision for my toilet. Takazama kuti vaonekwe nana chiremba. Vakarambidzwa zvakare kuti vaonekwe nana chiremba. Saka izvi tachiona kuti zvinhu zvinotyora kodzero dzavo drift section 50 of the constitution. Saka patapinda mudare taudza dare kuti isu tiri kuda kuti tiite application yekuti vanhu ava vaende kumba zvavo nekuti kusungwa kwavakaita kunotyora umbiro remutemo redu kunyanyanyanya iyo section 50 subsection 5 of the constitution.
Saka dare rati pachikumbiro chenyu ichi.
Dare rati harina nguva sezvo nhasi uri mugovera. Dare rati rinovhara iro na1 harina nguva yekuti inzwe chikumbiro chedu. Saka dare rati vasungwa vangavavharirwe vanozodzoka vachisa chikumbiro chavo musi wa22 which is on Tuesday next week.
Saka vakwanisa here kuzenge vachionekwa navana chiremba zvamuri kuti vakarohwa zvakaipisisa.
Hondo yekuti vaonekwe navana chiremba iyi ndeyekuti mabazi ehurumende vanenge vachingonakurirana nyoka mhenyu. Vekuprisons vanenge vachingoti dai maenda kumapurisa vekumapurisawo vanenge vachiti havanawo mvumo uchingonzi pamunhondo nepamusasa. Asi chatiri kuona chokwadi chekuti havasi kuda kuti vasungwa vaonekwe nana chiremba. Asi tinavo vana chiremba vatoripo vakamirira kuita basa iro.
Imhosva ipi yavari kupomerwa?
Mhosva yavari kupomerwa vari kunzi vakaita public violence zvichinzi vakatema mupurisa muguta. Asi chinoshamisa pakutauruka kuri kuita nyaya ndechekuti vasungwa vakasungwa kwakasiyana siyana muguta. Tiona sekuti mapurisa vaigoita gumba wakumba chero wafungidzirwa kuti ndewe TZ vaingotora vamwe vacho havatozivani pavazungwa ipapo
saka ivo vasungwa vari kuti ine mhosva yavari kupomerwa
vasungwa vari kuramba mhosva vasungwa vari kuti ivo havana mhosva yavakapara ivo chavanga vachiita vanga vari vachiita karali yavo vachikambena vachiti vanga vachishambadza mashoko erali iriko mangwana kuhighfield ende havana kana wavakabonesana naye asi vakazongoitawo mahwekwe ekusangana nechikwata ichi chemapurisa chinonzi DRG ichi chireaction group ichi ndo chakazongovasunga muguta umu
gweta riri kumirira nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa muHarare neZuro vakudzai kadzere veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7 zvichakadaro bato reCCC rinoti musangano wekutsvaga rutsigiro wanga wakarongwa nevari kuda kukwikwidza musarudzo dzemabielections vakamirira Harare East vari zvakare mutevedzeri webato iri vatendai biti pachemhanza grounds kuOld Tafara watadziswa nevanofungidzirwa kuti nhengo dzezano PF avanonzi vaungana panhandare iyi musangano uyu wakanga wabvumidzwa nemapurisa asi achiti paifanirwa kuungana vanhu vasingadarike zana kutevedzera mutemo wekudzivirira kupararira kweCOVID-19 uye mapurisa anga akaisawo mumwe mitemo bato reCCC rinotiwo nhengo dzaro dzinodarika makumi masere dzasungwa kumasvingo uko dzanga dzichitsvagawo rutsigiro mudzimba uye dzakachengetedzwa pakamba yemapurisa yemasvingo Central Police Station hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kanawo vezanu PF muHarare East kuti tinzwe mativi avo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzoka kumusha nhasi kubva kuBrussels kuBelgium uko vakapinda musangano weAfrican Union European Union Summit nepfenyuro yeZBC yazivisa kuti vaMnangagwa vasvika panhandare Robert Gabriel Mugabe International Airport masikati nepfenyuro iyi inoti musangano uyu wakakurukura nezvekudyidzana kwemasangano maviri aya paine makambani emuEurope kusanganisira Belgium neGermany akavimbisa kutumira nhumwa kuHarare kuti dzione mikana yemabhizimusi mushure mekusangana nemutungamiri wenyika vamwe vaimboshandira kambani yaichera goridhe yeFalcon Gold kuChakari nemhuri dzavo vodzingwa mudzimba dzavaigara vasati vapiwa mari dzavo dzavakashandira mumakore akawanda nunurai jena anotipa nyaya inotevera
kunyange hazvo mhuri dzinosvika makumi matanhatu dzakapiwa magwara ekuti dzibude mudzimba pari zvino mhuri gumi neimwe chete ndidzo dzaburitswa mudzimba idzi vamwe mazana mana vari kutarisirwa kupiwa matsamba ekubuda mudzimba dzavari kugara munguva pfupi iri kutevera mumwe akaburitsirwa midziyo yake panze ndiamai Ruth Banda avo vakafirwa nemurume ainge ashanda pamugodhi uyu kwemakore makumi maviri nemanomwe asi mugodhi wakazovhara asati apiwa mari dzake amai Banda vanoti vakashamisika vopiwa matsamba ekuti vabude mumba yavo yavakagara kwemakore makumi maviri nemashanu vachinzi murume wavo ainge apiwa mari dzake dzose izvo vanoti manyepo
takangoona matsamba auya saka kuuya kwakazoita matsamba takazoona lawyer auya achitibuditsira chii zvino panze tikanzi imimi munofanira kubuda nenyaya yekuti varume venyu vakaita sei takapedzerana navo saka imimi hamuna kutoti imimi mungazogara pano ndiyo zvimwe ndeuri kuuya zotora chii ndeuri kuuya zotora dzi
mumwe akamboshandira Falcon Gold vaForget Piri vanoti mapurisa matatu ekambani yeRio Zim iyo yave kuchera goridhe pamugodhi waivo weFalcon Gold nemapurisa eZimbabwe Republic Police vachitungamirirwa nemupurisa anonzi Zhou ndivo vakavakandira zvinhu zvavo panze zvine utsinye
chakaitika ndechekuti vanhu ava vakauya nemupurisa anonzi Zhou netumapurisa eRio Zim vaya vakadaro vanhu ava vakangoswa chipinambo vachikwanjura zvinhu zvemagizi vachitofa zvinhu vachikanda pamwe vachisa
vapiri vanoti kupindira kwakanzura wenzvimbo iyi vanaison Chinapi munyaya yekuburitswa kwevanhu mudzimba vari kudivi rekambani yeRio Zim mucherechedzo wekuti kuburitswa kwevanhu mudzimba zvave zvematongerwo enyika sezvo hurumende yakatadza kuti vanhu vapiwe mari dzavakashandira makore akawanda
Saka nasi mizi nasitushansi ati yuno kanzila ufuta ariko pindwa kwa na wizu zuna medi mwewae. Zimba hizi zinuswa kwa shukuma 800.
Mumu alutunga mila pakuruisa kuti vanu asa zingwe mzimbaza wale kugara ndia mai aisatu piri. Amai piri, vano jichawe kwa shamisa ndeche kuti kambani ye Rio Zim, payaka chenga kambani Falcon Gold, yaka vimbi sabagare, awa kuti awaizu wabisa muzimba, zawari kugara, asina asi wapinduka, vale kuti wabude muzimba, wakati wapiwa marizawo.
Tuzakati kuzogara nemi atimbo kubatai batai muri muzimba zenyu abata shamisika vakuti tumira zvimapepa kuti budai mumba
vakawanda vari kuburiswa muzimba vanoti havasi kurambira muzimba vachiti vakapiwa mari dzavo vanotsvaga kwekuenda vakasununguka varodrick mumba vanoti vanodzingwa chete nekambani Falcon Gold yavaive nechibvumirano nayo uye vakapuwa mari dzavo dzose dzavakashandira
tikapuwa mari dzedu dzatakashandira kukambani tinobuda muzimba Sindare hove riri mumvura saka inini ndikange ndabudiswa mumba mari yangu musati ndabuwa ndichazoipiwa
asi mumiriri wetsvakari mudare reparamende vaenzvunkani vanoti vari kuziva nezvenyaya iyi asi vanga vasingazive kuti vanhu vakabudiswa mudzimba vankani vanoti vachavedzera musangano wechimbi chimbi nevagari ava pamwe nevekambani yeRio Zim nhasi vachiti chozovabata kana vapedza musangano uyu asi vanga vasati vapedza musangano uyu pataenda pamhepo
Ya, nyacho ndikuziya ndokwandiri kutsireshisa ndokubaitikira rakakwana.
Mukuru wekambani yeRio Zim pamugodhi uri kuchakari muzvari Blessed Chibanda vanoti chibvumirano chekutenga mugodhi uyu kubva kuFalcon Gold chinosanganisira dzimba nokudaro vayemboi vashandi vanofanirwa kubuda mudzimba idzi kuti vashandi vavo vatsva vawane pekugara. Patabunda kuti sei vave kubvisa vanhu ava kwapera makore akawanda mushure mekutenga kambani iyi muzvare Chibanda vanoti zvinhu zvose zvine nguva vachiti vashandi vavo vainge vachiri vashoma mutauri wemapurisa murinhu remashonal and west amai Margaret Chitore vanoti vanga vasati vave kuziva kuti mapurisa ava vari mukati mukuvhiya kaukwana nekuda kwei zvinonzi mugodhi weFalcon Gold wakavharwa mugore ra2013 mushure mekusagadzikana munyaya zvehupfumi munyika asi vakatadza kubhadhara vashandi vaisvika zviuru zviviri zvinonzi varidzi vemugodhi uyu vakawira nevashandi ava kuti vaizogara mudzimba idzi kusvikira vapiwa mari dzavo ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Bajire zvotano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nezuro wakare neCovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi masere nevashanu kana kuti 5385 vamwe mazana mana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 432 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika Vave pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitatu zvine makumi matatu kana kuti 233,030. Pauwandu uhu makumi matanhatu nevatanhatu vakawanikwa vari muzvikoro. Vanhu vachiri kurwara neCovid-19 vakasvika pazviuru zviviri nemazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevaviri kana kuti 2,972. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. India neUnited Arab Emirates dzakanyorerana chibvumirano nezuro chishanu icho nyika mbiri idzi dzinotarisira kuti chichawedzera kutengeserana kwadzo kusvika pamabhiriyoni zana emadhora mumakore mashanu. Ichi chibvumirano ndechekutanga chezvibvumirano zvakawanda izvo New Delhi iri kumhanyira kupedza gore rino kuitira kukudza upfumi hwayo uhwo hwakarohwa nedenda reCovid-19. Ne mhenyuro yehurumende yeSomalia inoti vanhu vangangosvika 13 vaurayiwa nhasi mudhorobha riri pakati penyika iyi reBeledweyne mushure mekunge munhu anga akazviteya nemabhambu aputitsa mune chimwe chitoro chekudyira icho chinonzi nevaona zvichiitika changa chakazara nevakuru vakuru pamwe nevezvematongerwo enyika varo resaifi iro rinotevera zvinoitwa nezvikwata zvavanopfurikidza mwero pamadandemutande rinoti chikwata chealshabab chati ndicho chaita izvi kutaro zvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica valoid austin vati mauto erussia ave kugadzirira kurwisa ukraine vaaustin vataura mashoko aya nhasi mugovera vari kulithuania uko vari kushanya mauto erussia nhasi aita gadziriro yakasimba yekupora kwechikwata chavo chinoshandisa zvombo zvenyuclear icho chiri pasi pemutungamiri wenyika vavladimir putin mbune asi mutungamiri weamerica vajoe biden vati havana chokwadi chekuti vaputin vangafunga kushandisa zvombo zvenyuclear iye zvino tochienda kuna mavelas musanganya uye westudio 7 kuti tinzwe zvaatiigira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai
ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu naamai Lucia Gunguo avo vanoita mabasa ekubatsira madzimai mai Gunguo vachange vari kutarisa iwo mabasa angabatwe nemadzimai panguva ino yeCOVID-19
hongu handirambe kuti zvinhu zviri kuoma nekuda kwekuti COVID yakasiya vanhu zvinhu zvavo zvavanga vanazvo zvimwe zvaparara tumari twakanga tichisebha tashandisashandisa nekuti vanhu vakambomira kuenda kumabasa but tichitobva ipapo ndine pekutangira kana ndiri mai Gunguo hembe yangu iri kupenya penya iyi pamwe mavha akaiona anogona kuida pinda utore utangire pawakasiyirwa necovid ipapo kana kuri kutora hembe iyoyo haushayewa unogona kutengesera waya mari yako yekuhodha mabhuti ini ndinoziva mudzimai akatanga bhizinesi asi akatanga achiti kana murume amusiyira mari aitora mari yechingwa nemazai oisa pasaidi iye obva azvitsanyira zvake mari yechingwa nemazai oisa pasaidi obva azvitsanyira svondo rese achitsanya hanzi ndakanga ndaunganidza mari yangu inokwanisa kutenga paketi yemabhuti akatanga nepaketi imwe chete yemabhuti iko zvino tinoziva ariko mabhisiketi ari kuhodywa umu anenge akachipa zvisingamboiti ekuti munhu ukatangira ipapo waakutotanga kutengesa saka hazvibatsiri kuita mafaifi 10 ebhutsu uchiti covid isati yauya ndati nebhutsu dzangu covid zvayauya nepeya tisiratiri tora kana mamwe mapeya matatu utengese uwane pekutangira uye chimwe chinhu bvuma palevhel yauri hakuna munhu anoti kana akabvunzwa kuti unoda kuita bhizinesi rei oti ndoda kunohodha kusouth africa iye pasipoti haana saka kuri vava kuti ari kuda kutangira pamari yepasipoti then ari kuda mari yekunohodhesa kusouth africa ari kuda mari yebhazi kusouth africa neyekudya wonzwa mari yaari kudaka imari yekuti chero waari kukumbira hambo yeafodi munhu wega wega bvuma levhel pauri tangira palevhel yauri nokuti vamwe nhamo yatinochema ndeyekuti kana akangobva kumaubra kwaanolodza 350 mucottage akaenda kukuwadzana akatora $100 akabhadhara rendi pamari iyaya 350 anga achibhadhara kumaubra anogona kusevha 250 akatotanga kuita bhizinesi rake
mataura imi kuti mune zvidzidziso zvamuchange muinazvo ndezvei zvidzidziso izvi uye zvavanoda kupinda mazviri vanokubatai sei
nyaya yachema madzimai akawanda ndeemadzimai ari kugara mumamarriages vamwe vanogara 10 years vamwe 20 years wozomunzwa auya mai Gunguo ndauya kuzokuonai chii mudikani ndaita problem ndiri kurambana nemurume wangu but mapepa emba zita rangu haripo munhu anga ari mumarriage for 10 years vamwe havasi kurambana but vagere kudaro haatozivi kuti mapepa ezvinhu zvinokosha akamira sei ari pasi zita rangu ndiripo here ari kuzopepuka achiona zita rake haripo saka tiri kudzidzisa madzimai kuti munhu wemudzimai pane zvinhu zvinokosha musi waunoti uri kuita fara cleaning uchiclina mbamako uchimuvha sofa uchimuvha mafiriji uchimuva maodrop para cleaning ndiye kupina neo madrows musmese ndichitarisa so madokumenti anokosha zvarangu riripo here pano unoti tine kambani nine murume wangu wozoona paapaya upenyu hwakunopera kuti pakambani yacho aimaini hamupo hamusi kana director kana kuti yes muripo muri director but makagotsvagawo here kuti shareholding structure yakamira sei pane certificate remashares mashares waya kungotaura ngano unofanira kunge une paper certificate remashares saka ndonzva tinenge tichidzidzisa kumusangano wa seminar yevakarorana vari singu vakafirwa kublawayo musi wa 26 February kublawayo vanoda kuti bata kuti vanzozvizere vanoti bata pa number dzinoti 0772 555093 0772 555093. Nyaya idzi tinodzitaura zvakare pa Facebook saka vanhu vakaenda pa Facebook page yakanzi My Guguo voenda vonobaya pa button rakanzi follow uye zvakare tine YouTube yakanzi Amai Guguo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuru nevaimbo vemeya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni tichitarisa nezvebhajeti richangobva kuziviswa nekanzuro yeHarare re$42 billion yemari yemunyika pamwe nematambudziko akatarisana neguta iri munyaya dzemari nemigwagwa uye kuti angagadziriswa sei.
Zvotenda nemukana uno chekutanga ndakutenda vekanzuro chechipiri tinoda kutendawozve vagari vese vakabatsira mukuuchikwa kwurongwa wemari wa 2022 vazhinji vanowanzogunun'una kuti kuuchikwa uku kunowanzoshandisa pfungwa nenjere dzevari mukanzuro chete pfungwa nenjere nezvishuwo zvevagari vanofunga kuti pazhinji zvinodarikwa kana kuti mafambirwo anoita kuuchikwa kwanombanyiswa anenge kumbunyikidzwa zvekuti panozobuda bhajeti vagari vanoona sebhajeti risiri ravo risina kupinza zvichemo zvavo nezvishuwo zvavo inyaya inofanira kungogara ichigadziriswa kuti vagari varo. Saka kana tasvika panguva yakadai so ndinochikumbira kuti tese ngatiwanikwe tiri vanhu vakatendeka. Chekutanga tinechiti vagari kana vakomekedzwa kunzi vabhadhara mitero yakati neyakati ngavabhadhare. Tozokumikidzawo kanzuro kuti kana tambira mari yevagari ngaishandise nemwero ngaishandise sezvishuwo nezvido zvevagari. Again inyaya inofanira kugara ichigadzirisika. Chechitatu ngatisanyanya kuvhunduka zvinobuda mumapepa tisati tanatsopenengura penengura kuti zviri kumborevei.
Muri kuda kuti chii apa?
Mazuva mashoma apfuura kwanga zvichibuda nyaya yekuti bhajeti rakwira ne 400% 400%. Tikatarisa bhajeti iri riri kunzi re$42 billion harinei ne 28% iri kutaurwa iyi. Tikazotarisa chaizvo chaizvo kuti dhora redu ne US dollar rova raakutoshanda kazhinji zvakamira sei. Tikatarisa 2021 na 2022 tatodzokera kumashure nechidimbu chepakati nepakati almost 50% nekuti mari yati kutaura nezvari ye$42 billion mukana tichitarisa muchienzanisa nemari ye2021 haisvike $20 billion. Saka ngatiatase mafiga aya tichitarisa zvaari tisangovhunduka nekuti pesendeji yanzi yakati kana figa yanzi yakati ngatitase kuti inotengawo chii mari iyo yati kutaura nezvayo.
Chii chingaita kuti vagari vanzwisise bhajeti iri vaManyenyeni nekuti vamwe vari kuti havasi kunyatsorinzwisisa?
Chimwe chinhu zvingatibatsire kunzwisisa bhajeti redu kuona kuti kunzwa kwakamirawo sei. Tinoisa kune mamaguta ringave Johannesburg ingava Windhoek ingava Pretoria toenzanisa mari dzokubhadharwa nemitero yevanhu vari ikoko nemari yatikubhadhariswa kati tati kunzi tibhadhare nevekanzuro. Maonero andiri kuita ndeyekuti isusu tiri kunzi nevekanzuro tibhadhare mari iri less than $1 a day. Tikatarisa mune mamaguta vari kubhadhara 8 or 10 times mari yatikubhadhara muno muHarare. Zvireva kuti shuviro yedu tarisiro yedu yekuti guta redu rinake rivanduke ridzokere padanga riri tarisiro iyoyo haina payakamira nekuti mari iri kupinda mukanzuro ishoma. Zvinji zvadhakwa zvinji zvaora zviri kudiwa zvawanda vanhu vagari vawandisa asi tiri kubhadhara mari shoma shoma. Saka mari yatikubhadhara haina kwairi kuenda. Tikakwanisa kuenzanisa zviro zvedu tarisiro yedu nemari yatiri kupinda mukanzuro sevagari nekuenzanisawo zvoita mamaguta ekune dzimwe nyika yekuti hurumende inoisa mari mukanzuro mari svini inopinda mukanzuro kubva kuhurumende tingayambuke. Yedu urumenda inamari shuna enesa mkanzuri.
Kupanyae migwagwa, manyenyeni, tinona kuti mbudget umu. Kanzuri iri kutarisirwa zvakare kuti inozobatsirwa nehurumende.
Takata sanyaya migwagwa, inova yaparara parara zvaita, hapusina mugwagwa mupenyu muno Harare. Iri basa rezinara. Kurama takaremerekedza kanzuri yedu kuti vatigadzire migwagwa. Tinyatsoziva zvedu kuti mari yemitero yedzimota iri kuenda kuzinara, kwairi kunotsakatika. Isusu ndisa anenge tane dambudziko remafungiro. Pachirungwa anoti unfunded mandate, zvichireva kuti kupuwa mutoro wausingafani kunge uchiremedzwa nawo. Ngatibudirane pachena, zinara kana iro iri kuramba ichitora mitero yedzimota ngaigadzire migwagwa. Vane 12 years now vachitora mitero yedzimota migwagwa vasingagadziri. Ndosaka tine shura ratasangana naro mumigwagwa yese muHarare.
Shoko ramungasiyira vagari vemuHarare pane inonguva.
Ngatizivewo zvakare kuti tikabhadhara mari hafu yemari inenge yakumbirwa nekanzuro zvatanga tichikuita makore esaya. Zvinoreva kuti mari yatiri kubhadhara chayo inenge yatokota yemari yatakabhadhara gore rakapera. Zvichireva kuti mutoro uchaunogona kuzorema kudarika zvaunge wakaita makore esati apfuura. Saka chikumbiro chikuru chaizvaizvo kuvagari ndechekuti pavo ngavaite, yavo ndima ngavasakura.
Manga makateerera kune vaimbwemeya veguta raHarare vaBernard Manyenyeni. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheDynamos chawana mugove uri nani apo chaunganidza chaunga chacho munhandare yeMandava kuzvishavane. Michael Kariati anotitaurira kuti Dimbare yatamba sei.
Vamwe vateveri vechikwata ichi vakatungamira nerimwe bhazi romanheru kubva kuHarare. Vamwe vacho ndokuzotevera nerimwe bhazi rungwana nerwanasi kuenda kuzvishavane, uko vari kudzoka vakabata pointi imwe chete. Dimbare yaita mangange 0-0 neFC Platinum mumutambo waunganidza vatsigiri zviuru zvishanu, avo chete vanotenderwa nemutemo kuona mitambo yakadai nechikonzero chekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Zvikwata zviviri izvi zvapinda mumapoints manomwe, uyezve pachinhano chechipiri zvakaenzana neNgezi Platinum Stars iyo iri kutamba neCapes United nemuvhuro. Asi rwendo rweDynamos neFC Platinum rwekutora mukombe ruchiripo, sezvo kuchiri nemitambo 32 kuti mukombe uyu uwane anoutora. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vatinashe Museti vanoti mukombe hausi kuenda kuDynamos kana kuFC Platinum, asi kuNgezi Platinum Stars iyo ine murairidzi mutsva Tekshua Chiragwi.
Ngezi Platinum nemari nakochi munyuwani anenge anogona zvokunga zvichavabudira zvakanaka.
Asi Chicken Inn ndiyo yapinda pamusoro petafura nezvibodzwa mushure mekurova Blauwe Chiefs 2-1 muLuveve Stadium. MaGamecocks aenzana neManica Diamonds pamapoints mapfumbamwe, asi Chicken Inn yaenda pamusoro neukanda zvibodzwa zvakawandisa. Manica Diamonds inokwanisa kudzokera pamusoro pegungano iri kana ikarova Herentals National Sports Stadium mangwana. Mumutambo mumwe watambwa nhasi, Yadza neBlack Rhinos dzaitawo mangange 0-0 muBaobab Stadium kuMondorongezi. Makundano enhabvu aya akadzoka mushure mekumbomiswa kwemakore maviri kuchityirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mimwe mitambo iriko mangwana nemumwe nemuvhuro apo Capes United iri kusangana neNgezi Platinum Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda bago VOA Njebele. Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 19 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Muzola usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe wama-by-elections kobulawayo.
Ilanga lalamhla sizobe lasobala ukuthi the alliance is alive and kicking.
Amakhulu lamakhulu ezinzalwane zakwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ye Operation Dudula namhla atshengisele kulelo lizwe esithi abokuza ababophe imtshaqana yabo bebuyele kubona.
Sicela igovernment yethu enforce ama-laws wethu or immigration bakontrole i-immigration because nenkinga we've got an immigration crisis that's a country. The government here to deport abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Sixoxa lo mnumzana sangizwe inkomo umkhokheli webandla lezaphu.
Lapho siyakhona ngabe ngwapi? Abantu bakhala ngezano njalo bayathola ukuthi bazimisele kathesi ukuthi izano beyikhiphe esihlalweni. Ngikho ke kangelele ukuthi izano siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by-elections nalawo. Kangelele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zenezi esizazithatha ezama-by-elections.
Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Muzola namhla usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho oluzayo lwama-by-elections kobulawayo. Lokhu kulandela umkhosi ofanayo eHarare ngeviki edluleyo. Asizweni amazwi akhe etolikwa yisikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube. Omunye okhulume kulomhlangano yisiphathamandla saleli bandla unkosikazi Dorothy Bebe owazakala ngokuthi ngugonyethi. Unkosikazi Lucia Matibenga okhokhela ibandla le-PDP laye ubenxisiwe. Asizweni umeya wedolobha lakobulawayo uMnumzana Solomon Mgoni.
So
Ivandla leli lithi njalo omunye wabasekeli balo umnumzana Elias Mutsuri ubesemaswingo lapho ahlanganele labakhokheli balesi isigaba uphinde wahlangana labazancintisa kukhetho lwama-by-elections. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwe izolo ekhankasela ukhetho lwama-by-elections eHarare amiswe emthethwandaba kamantshi namhla esetheswa icala lokutshaya amapholisa. Bazabuyela njalo kulo mthethwandaba ngeviki ezayo. Ibandla leli lilungiselela umkhosi wakusasa eHarare lapho kukhangelelwe ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uzavula ngokusemthethweni umkhankaso walo wama-by-elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsayi Mahere ulobe enkundleni yebulenjini ye-Twitter ukuthi abatsha bebandla lezanu PF sebehleli lapho kukhangelelwe ukuqhutshwa lomkhosi khona njalo sebetshaye amanye amalunga abo. Uthi udaba lolu sebelubikile emapholiseni kukanti amapholisa abebavumele ukuthi beqhubele umhlangano kusasa. Kuthiwe njalo amanye amalunga ebandla lakhe abekhankasela ukhetho emaswingo. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele ezitaladeni zelokitshini leHillbrow eJohannesburg esithi abantu bokuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Bezingazange nkotshana izalwane zakwele South Africa zisidlamalahle zisithi azisafuni abantu bokuza elizweni lazo. Leli qembu lithi abokuza sebebathathela imisebenzi yonke osekubangela ukuthi uMangoye abhazalale eziko emizini yabo. Bathongela mvume yokuba kwele South Africa akaphume aphele. Ekufoleni kwabo bethekelele izitolo ezimbalwa bexwayisa abanini bazo ukuthi kusiyaphela insuku ezisikhombisa bebe sebegxothe zonke izizalwane zakwamanye amazwe sekungene ezakwele South Africa. Isizalwane sakwele South Africa ukhokhela inhlanganiso yePut South Africa First unkosazana Victoria Mamuhulu uthi abakwenzayo akuhlangani lomkhuba ukucwasana ngobuzwe ngoba umthetho weSouth Africa uthi imisebenzi engadingi amakhono aphezulu kufanele yenziwe izizalwane zakwele South Africa.
Sicela i-government yethu enforce ama-laws wethu o-immigration bacontrole i-immigration because nenkinga we've got an immigration crisis as a country. Sithi government yethu idipote abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Omunye wengxenye yabebetshengisela laba umnumzana Mario Khumalo utshele Studio 7 ukuthi abakwenzayo bakwenza ngoba uhulumende esehlulekile ukuvala imingcele yelizwe.
As abantu base South Africa abathanda umthetho, we want to see, sifuna ukubona imithetho like haya iyenza. Akwazeki ukuthi siwuphule umthetho ngoba masenza izinto siyabika. Sitshela amaphoyisa ukuthi abe khona ne-Home Affairs ebe khona, so akusiphule umthetho lowo.
Kodwa-ke izizalwane zeZimbabwe ezikhulumele Studio 7 zangathanda ukuvezwa obala zitheka ziindawo loba sekutshisa kanjani. Iningi lithi sekule minyaka eminingi lisebenza emsebenzini le okuthiwa likhutshwe kuyo. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusimuzi Sibanda laye oke wafika kulokhu kutshengisela uthi abalahlupho ngelungelo lokutshengisela kodwa abaphikisana lakho lodlakela.
Okuyikhona esicabana nakho ekungasijabulisiyo ukuhlaselwa kwabantu kumbe ukuthi abantu baphenduke babe yibona abasebethatha umthetho bawufaka ezandleni, uthole mhlawumpe sebehlasela abantu kumbe bebebuza ngamapasi kumbe bawakhuphe ezindaweni zabo zokusebenza besenza umsebenzi ongowamaphoyisa kanye nokaDepartment of Home Affairs.
Izolo umphathi ntambo gatsha lwezamapholisa uMnumzana Bhekicele ugwasha amalunga eqembu le-Operation Dudula ukuthi ekele ukungena esitolo ebuza abaqatshi ukuthi baqatshe obani. Wathi njalo bekele ukuhamba bebuza abantu ukuthi baveze izithupha zabo noma ama-passport ngoba lokhu akukho emthethweni. Namhlanje bebephiwe imvume yokutshengisela ngezikhalazo zabo kodwa abavunyelwanga ukungena phakathi kwalamabhizimusi. Mesuto 7 Johannesburg kwele South Africa ni Mutuso Kumalo.
Isizwe esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhala kwemibhobho kuzwakele ebusuku ngomgqibelo njalo bekule yezi lentuthu yezikhali esigabeni seDonbas empumalanga ye-Ukraine osekubangele iningi ukuthi lesabele ukuthi sokulungiselelwa ukulwa. Abazithi yiDonetsk Republic sebebize abenelisayo ukuthi bengene kubutho njalo amadoda aleminyaka engu-18 kusiya ku-55 asevinjelwe ukuphuma elizweni. Umdlali uBart Swings weBelgium unqobile kwimidlalo yokuthelela ngungqwaqwa ye-skating emidlalweni ye-Beijing Olympics ngomgqibelo njalo kube ngokwakuqala ukuthi ilizwe lakhe lithole isicoco segolide kwiminyaka engamathumi ayisikhombisa lani 74 edluleyo. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezamukele ngezandla zombili inyathelo likahulumende elokuvula ingcele zesithi kuzaguqula impilo zabo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Izakhamizi ezixoxelazo zithi leli nyathelo lifike ngesikhathi esiqondileyo ngoba ziphila ngokuthengisa impahla abazoda kwamanye amazwe agoqele le-South Africa leBotswana. UMnumzana Collins Bando oyisakhamuzi seNtebe eGwanda uthi njengabahlali beMandebeleni uyabathokozisa ukuvulwa kwemingcele.
Thina lapha siseduzane le mingcele njengabo Botswana eSouth Africa, abantu bakithi abaningi basebenza khona ngale kube sekusithi lokhu abakuzuzayo nxa bekuzuzile bakwanise ukuthi babuye ngapha ekhaya bezothuthukisa imizi yabo lesigaba. Kanti ke nxa imingcele ivaliwe kuba nzima ukuthi kwenzakale lokhu. Inzuzo etholakala khona ngale babuya baphathise ezimulini. Thina ke lapha eMandebeleni hayi sikubona kuyinto enhle kakhulu ukuthi imingcele icine ivuliwe emva kwesikhathi eside esihlasele yona lo mkhuhlane we-COVID-19.
Uphinde wathi emindeni besidabuka phakathi ngenxa yokuvalwa kwemingcele lokhu.
Kanti abanye babehambe batshiya izimuli ngemuva okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imuli ziphile kahle. Eminye imizi ngokunjalo icina isichithekile.
Unkosikazi Matilda Dube evokole eFlabusi uthi uZulu sezavakasha kuhle engelakwesaba bokubanjwa esigebengu lapho ehamba ngendlela zokumela.
Nxa sufuna ukuya eGoli kumbe uya ngaphi kuyazihambela uhambe nge-passport yakho kulokuqumela ngeganga. Labantwana, izihlobo, abangani ekade sabagcina ukubabona sokulala ilungelo lokuthi bafike babuye ngemakhaya ngoba sokuvuliwe. I-COVID ivale yonke into. Le mpahla ezisinceda ezinjengokudla sezizabuya ngendlela eqondileyo.
UMnumzana Vusa Nkala wegungu kweKwanda South uthi ukuvulwa kwemingcele lokhu kuza kukhuthaza uZulu uthi ayehlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ngemva kwalokhu sekusisizwe sokuthiwa hayi selivunyelwa kuyokuchapha kube yinto enhle kakhulu lanamhlanje kuyinto enhle and ngibona kuzakhuthaza lokuthi abantu bahambe bayehlatshwa ngoba abantu bonke bafuna ukuthi bachaphe bayenze. So khona lokho okufunekayo mbona ngani abantu bazahlatshwa kodwa hayi kuyinto enhle kakhulu siyakubonga.
Abazavunyelwa ukuchapha imingcele ngabahlatshwe le ijekiseni njalo kuzamele bahlole igciwane le-COVID-19. kusenja luzulu ezansi emandebeleni ukuthaza ukuthi ayibhalisela ukuvota lokho kulandela imbiko eveza ukuthi elezansi emandebeleni lihambela emuva uhlelo lokubhalisela ukuvota umnumzana Constantine Bofu ongumqoqo wenhlanganiso yabatsha emadobo youth development initiative ukuthaza ontanga kane lozulu jikelele ukuthi bethathe ithuba lekhefu labatsha ngomvulo ukuyabhalisela ukuvota
kunje kathesi kule mobile registration ekhona sifisa ukuthi abantu abatsha bahambe phambili kube yibo abaregister kakhulu ngoba ihlupho zabo ziningi njalo zidinga abakhokheli abazabananzelela bebakhanyelele babancedise ukuthi bakwanise ukuthi labo baziphilise
izabelo ikakhulu ezansi emandebeleni ngobulawayo emathebeleni north zilakho uqunywa ezinye izigaba zamaconstituency ngenxa yenani lilutshwane labantu ababhalisela ukuvota ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-albert ncube
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington
lichona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomkhokheli webandla lezabu umnumzana Sibangilizwe Nkomo
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
ngiyakubingelela Gande labalaleli bakho
ungasitshela ukuthi umkhankaso webandla lenu uhamba njani ikakhulu nxa sikhangela ukubana sike sezwa abamanye amabandla besithi bathwaliswa nzima ngamapholisa ungasitshela ukuthi wena umkhankaso uhamba njani
hayi siphakathi kwalukhetho ulungiselelo lokhetho lwe-by-elections phezu kwalo sibili ubunzima sihlangana labo obuthile amapholisa ayasinitshi imvumo lokuthi senze imihlangano ema-public meetings bavika ngayo i-coronavirus leyo kodwa-ke hhayi siyaqhuba ama-door-to-door campaigns siyawenza lama-meetings ama-small meetings amanje siyawenza udubo-ke sike sahlangana lalo ukuthi sike sancitshwa izincwadi ezithile for example sisiya kwenza i-60th birthday yezapho sancitshwa imvumo sancitshwa kwimvumo lezinye ezithile khonapho ukuthi senza ama-meetings after that after the 60th birthday attempt so udubo lukhona kodwa akumisi lutho ngoba abantu siyahlangana labo one way or the other siyahlangana labo okwekwethuselwa-ke sile case ama-case kumbe 1 or 2 sile case esilalatshane okuke wethuselwa ujaha omele izaphu ku-council city esifuna ukuyithatha asikayifika khona angila siqinisekiso lakho kodwa khanya kuzwakala yena nxa esitshela uthi uyavakatshelwa ngabantu be-ruling party izanu bamethusela ukuthi kathiyane lento zezaphu kwezinye indawo lapho esidlule khona nje sikhankasa noma singakhankaseli ama-by-elections sikhankasa nje in general bekungani kulokhu ethuselwa okuthile abantu besethuselwa ukuthi bethiyane lento zezaphu kodwa-ke hhayi abantu abazange bayithuke baqhubeka besebenza
sesike sezwa njalo ukubana udaba loluhlu lwabavoti i-voters roll kungani uluhlu lolu aluhambi kahle kukhona okunganiso okutholakele lina lithini ngakho okodaba loluhlu lolu olwe-voters roll
i-voters roll ezimbabwe ivele ihlezi ibolile izeki eyi-responsible nento lezi icontrolwa ngabamabutho ngamamenemene ehulumeni so akusimangalisi ukuthi kuthiwa sebethethe abantu kwezinye izigaba babasa kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bayivote lapho abangavoti khona lento ezinjengazenezo kodwa-ke akusimangalisi phela ngoba ivele izanu ulesiko lokuqila usiko lokuriga unwabu ingwe kayizitshintshi imabala hlala njalo kodwa akutsho ukuthi xa kulengwe egangeni asingeke siqume lelo hlathi sizaquma kuphela kunjalo sizalwisa ukuthi izeki itshintshe ukwenza kwayo imithetho iguqulele eyokuvota silwisele ikakhulu ilungelo labantu ukuthi lihlonitshwe
abantu bezikhethele kuhle abantu abafuna bebakhokhele hayi akusethusi lokho kodwa siyalwisa siyalwisa ukuthi kuze kuye kutshintsha akungeke uhlale kunjalo i 42 years isinde kakhulu kanti kumele into ziqalise ukutshintsha ngiyabonga ithuba engiliphiwe Studio 7 ukuthi ngikhulume labalaleli ngiyalibingelela abalaleli ngibingelela amalunga ezaphu lani lonke maZimbabwe amahle siye busy sikhankasa lapha sikhankasela ukhetho lwama-by-elections kamatch themba siyathembisa njalo ukuthi hayi izaphu izadobha izihlalo ezithile kodwa sifisa ikakhulu ukuthi sidobhe zonke izihlalo ezingu-9 esizikhankaselayo esincintisa kizo ikakhulu sikhangelele lama MP angu-2 lama councillor angu-7 sifisa ukuthi sithanyele zonke lezi zihlalo silethemba akuso sifiso sodwa kodwa silethemba elikhulu kakhulu ukuthi kuyabambeka kungenxa yokuthi abantu bazondele izano kakhulu abantu bayenyanya izano kathesi okwakathesi izano akusela muntu oyithandayo ungabe lapho siyakhona ngabe ungapi abantu bakhala ngezano lobubi bayo njalo bayatsho lokuzimisele ukuthi bazimisele kathesi ukuthi izano beyikhiphe esihlalweni yikho-ke khangelele ukuthi izano siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by-elections nalawo khangelele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zenezi esizazithatha ezama-by-elections izihlalo zonke lezi esizikhankaselayo ngiyabonga abalaleli izaphu izaletha ukuthula izaphu izaletha ubuntu izaphu izaletha amalungelo angcono kulalokho esikubonayo khathesi abantu beke betshintshe ukuhlala behlale kuhle elizweni labo siyabonga abalaleli
lo-ke bekumnumzana Sibangilizwe Nkomo umkhokheli webandla lezaphu ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo lo ngevikezayo lilalo
siyabonga Chris. Namhlanje wesiphathelane labesifazana sixoxa no Lawrence Zanta oweqembu umkhathi Theatre Works okhethwe uhlandla labagida ngobuciko emkhosini wamanama awards ozaqhutshwa ngeviki esayo.
Ibizo lami ngingu-Lawrence Banda ngisebenza leqembu umkhathi Theatre Works eliku-Esquare enjube wobulawayo eZimbabwe. Ngizizwa nginokujabula okukhulu kakhulu ngokuthola inomination ye-Outstanding Female Dancer kumanama awards. Shiwa ngiswela amaphiko ukuphapha ngiyebamba isibhakabhaka. Eqinisweni akulula ukuthola inomination enje kumcimbi ongaka. Ngokuthola le nomination kutsho ukuthi imisebenzi yami mihle njalo iyabonakala. Ngijabule kakhulu.
Kulula yini ukuqhuba lo umsebenzi owuqhubayo ungowesifazane? Kukanti kwesinye isikhathi kuyahanjwa kwamanye amazwe. Usuwahamba wapi lawaphi amazwe?
Ngekhaya emulini kwakungekho lula ngesikhathi ngiqalisa indaba zama-arts. Abanye babesithi ngenza into zamadlozi, abanye bethi into zabantu abangafundanga, abanye bengabentshela ukuthi undaba ungahamba egodli uyasebenza njengabanye abantwana. Kodwa ngenxa yokuthi ngase ngizikhethele ukuthi mina vele ngifuna ukwenza ama-arts. Ngabacela ukuthi bazali ngicela linginike ithuba lokuba ngenze into engiyifunayo. Abangani abazwisisi kodwa bangivumela ukuthi ngihambe. Saqalisa ukuphefoma nje khona lapha eduzane. Sagcina uNkulunkulu sesivulele lathi sesingena ku-Europe, o-Russia, o-Germany, o-Austria. Sesingena ku-Cote d'Ivoire ngapha, o-Taiwan. Ha, kwaba yinto enhle kakhulu. Baqalisa sekukungithakazelela lokuhlonipha umsebenzi wami ukuthi hayi mntanethu. Into yenzayo enhle ngiyembiye lama videos ngezinto esizenzayo ngibuye mbafakele lapha bebone ku-TV abathule abanye sebehlengezele inyembezelo ukuthi hayi into le ngiyenzayo yinto enhle kakhulu lakathi siloba ngiphumile loba ngiyasebenzela ngaphi kumbeni ngaphi loba ngibuye esikhathi bani babekwazi ukuthi ngiyemsebenzini bayangizwisisa bayangisekela loba lapho kuyabe kububi khona ngabatshela ukuthi hayi kulesi sikhathi ngokomsebenzi wethu asikukuthi uba khona nsuku zonke kulezi khathi zokuthi uyakuthule kodwa ke bayangizwisisa njalo kungumsebenzi engiwuthakazelelayo engifisa ukuthi ngayinto eqhubeka isenze kwenzela ukuthi labantwana esibazalayo beqhubeke besenza ama-arts ukwenzela ukuthi amasiko akwethu engatshabalali ngisifiso sami ngilazi ukuthi nga kuyenzeka ngingene even emathebeleni izikolo zonke lezi ngihambe ngifundisa abantwana ngamasiko langemigido yakithi ukwenzela ukuthi sintu sakithi isiko lethu lingachabalali.
Ukhethwe kuhlandla labagidayo abasinayo, ungasitshela ukuthi kahle kahle yiphi imigido oyenzayo nxa kuthiwa lapha uyi-best dancer, kukanti wakufundela ngaphi ukugida lokuthanda lezi ezama-arts?
Mina ngingumuntu othanda imigido yesintu, njalo yiyo engiyenza kakhulu. Yikho lapho engigxile khona kakhulu emgideni yesintu ebalisele bosishikitsha, umdadada, amantshomane, osana. Asinabala eminingi kakhulu, kodwa lale esikhiwakhiwa layo ngiyayenza. Khona-ke ngangivele ngiqale ngisasemncane, ngisase-primary school, lapho engajoyina khona i-drama club, sasihlabela, sigida, si-eta. Njalo kwakulamagrupu afana labo sadalala, yibo besivakatshile ezikolo sisafunda. Kube benze khona lokhu futhi esasikwenza kumadrama, besihlabelela, besigidela. Alapho ngikholise kakhulu ngoba yinto engangiyithanda. Ngithe sengiqeda isikolo, sengiqeda isekendari yami, sengilalela manje sokulabo iyasa, ngaze ngithole ukuthi yinto engizithandayo. Kodwa-ke ngizaqonda ngaphi? Ngase ngithole umama utholakele eNdlovu, ongiwangihambisa kuntombi somqangala. Ngahlangana labanye amantombazana ababelolwazi, labanye babefana laba bebezofunda-ke. Yikho bengaqala khona ukungani iyacupha-cupha okuncane khona lapho kwabanye kuntombi somqangala ngo-2008. Kuthe ngo-2014 ngazojoyina-ke umkhathi, lapho kule ngcitshi zomgido wesintwini emkhathi. Kuthi kusemthonjeni wemgido yesintu, kusemthonjeni yama-arts. Ngihlabela, ikugida, iku-ekta, iphoyemu, kuyafundiswana-ke lapho. Yikho lapho engathola khona ubungcitshi obuningi. Njalo abantu bakhona ngabantu abalesineke, kusukisela kumphathi Mateso Dube kusiya kuma-members, abantu abasebenza ngokubambana, abantu abalokuzwisisana. Siyimuli, njalo lapho oyenza khona iphutha, mbo lapho yohluleka khona, bahlala bekhona. Hayi, yenza so. Nxa sungani sulahleka, hayi, uyenza so. Ngakho-ke yikho lapho engathola khona ubungcitshi bami. Yikho lakathi singithola i-nomination enama awards, which is a national event. Lokujabula kakhulu, and I'm so proud. Ngiyaziqhenya ngokuba yimi langomsebenzi engiwenzayo.
Lo Lorraine Sibanda oweqembu le-Umkhathi Theatre Works, yena okhethwe kuhlandla le-Best Dancer category kumncintiswano wamanama awards. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MTCT umnumzana Douglas Manzora usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections kobulawayo. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwale-South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele kulelo lizwe esithi abukuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubo. Sixoxela umnumzana Sibangilizwe Nkomo umkhokheli webandla lezaphu, yena uthi bakhangelele ukunqoba kukhetho lwama-by-elections kwizigaba abancintisa kuzo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.